Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechishanu, ndira 31, 2025. Makateerera kuStudio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington, D.C. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vaita musangano muHarare kuzeya hondo iri muDRC. Vanozviti mambo mutapa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyure CBS muAmerica inoti mitumbi yevanhu vanodarika makumi mana yaburiswa kubva murwizi Potomac muWashington DC mushure metsaona yakaitika nemusi wechitatu pakabonderana ndege nechikopokopo chemauto. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mutsaona iyi. Basa rekutsvaga chakakonzera tsaona iyi uye kutsvaga mitumbi riri kuenderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe waFrank Guni kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Chekutanga tingati zvinosiririsira kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu huku vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasirwa neupenyu vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno kwoita vamwe varayiridzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kunana Russia uko vanga vari mundege iyoyi. Saka zvinotiririsa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu munomu.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi-chimbi miviri. Umwe wacho unogadza ivo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration. Munoona izvi zvichizobatsira here?
Zvinakubatsira hazvo kana totarisa kumusoroko zvatingati political management. Asi izvati sekuti ndo zvingagadzirisa dambudziko rakaitika iri. Njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level. Asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko. Saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo. Chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiriri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi-chimbi wekuti vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka pasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe. Nekuti tinoziva kuti nyika yese inoyi zvagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero. Saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti vekumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians asi haasi ivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka. Tinotarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudze ne zvipanga mazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro.
Munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi yeavo vakawanikwa vachidonera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi?
Tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege dzichinge dzaroerana vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarekodhas endege idzi. Zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marekodhas anozotsanangura kuti chii changa chiitika mudzindege imomo.
Vanga varichizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaFrank Guni vachitaura namaFlas Musanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mushure vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaTimothy Chimenya avakasungwa mushure mekuzviti ndiwo mambo munhu mutapa ndokutanga kugadza madzishe mumatunhu akasiyana siyana. Vakasungwa musi wa 16 zvita vakapomerwa mhosva yekuzvidza nekutora masimba emutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi taenda kudare High Court tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Taenda kucourt nemusoti wechitatu kwete kanga isati yafaila mapepa ayo kuopoza bail kana kuti response yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka mushure mekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure rati mutongi magistrate pane pavakakanganisa kubudikidza nekunyima king munhu mutapa Timothy Chimenya kumunyima bail. Saka mushure mekunge waona kuti pane pakakanganiswa vabvaibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vangabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese passport yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vaChiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varando vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a 6 am kusvika 6 pm kuHarare Central Police CID vekuresidential, uye vakakanganisira mainvestigations kana kuti mawitness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe ikere.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, kuhaikoti vanga vasiri kudhia nekutongwa kwenyaya yangu yenyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa 5 February tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati toona kuti iri kupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirwa nevachuchira?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness. Saka ndo zvanga zvakamisa.
Gweta vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri venyika dzemusadiki vatanhatu kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano wechimbi chimbi wekuedza kugadzirisa hondo iri kumabvaziwa kweDRC. Vari munyika vanoti mutungamiri weTanzania vari sachigaro veSadiki Organ on Politics, Defense and Security Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weMadagascar vaAndri Rajoelina, vaDaniel Chapo vekuMozambique uye vaDuma Gideon Boko kuBotswana. Asi vatungamiri ava vangakwanisa here kugadzirisa gakava rekuDRC? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewswalk Dumisani Muleya.
Handioni kuti vanogona kuigadzira because nyaya yacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa nekuti kune ma organizations, kune hurumende nema rebel groups nema ma organizations akasiyana siyana ari kurwa hondo iri kuitika ikoko ku Eastern DRC ku Kivu North Province. Chiri kuitika ndechokuti kune ma organizations akawanda atingati ma rebel groups ari involved anopfuura 100.
vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuti DRC, achishanda nesati, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja dzesati kuti DRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana ne masoja kana marebels eku M23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndeku Congo, ku Eastern DRC, asi matutsi eku Rwanda. Asi of course vane vari related nematutsi eku Rwanda. Zvichita kuti Rwanda government nyangu ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement yeku M23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo yekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC, vangawedzere mamwe mauto here? Zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamauto? Iwo ana Zimbabwe havana kutumira mauto.
Nanga akwanisati vakaisa mauto akawanda kuya kuya. Rwanda inozadza mauto machi kupi kuEastern DRC. Dzimwe nyika vana Uganda zvopindirira, vana Burundi they've been there before, nedzimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi ndakateerera nezuro foreign minister wekuRwanda achiinterviewa neSABC kuSouth Africa, ne minister wekuSouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu 1 kuti hondo mauto akawanda, zvombo zvakawanda, hapana zvazvinobatsira, hazvigadziri chinhu. Vanofanira kuwirirana kuti vataure.
Mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande renewswork Dumisani Muleya ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paviewi show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi viewe ishona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu ye viewe ishona patinokupai link yeWhatsApp channel yedu. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti abomba nzvimbo dzanga dzichichengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah nemwena wanga uchishandiswa kupinza zvino muLebanon zvechikiribidi. Israel inoti nezuro yakadonhedza ndege yemhando yedrone yaishandiswa kusora neHamas. Chikwata cheHamas chinonziwo chine drone rakadonhedzwa, zvichinoreva kuti chiri kukanganisa runyararo runonzi neIsrael rwakanyoreranwa muna mbudzi. Israel yauraya kana kukuvadza vanhu vanodarika 100 muLebanon kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mune rimwe rematanho avo avakatora vachangobva kutoreswa mhiko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unoburitsa America musangano reWorld Health Organization. VaTrump vakapa chikonzero chekukundikana kwesangano iri muna 2020 kubata zvakanaka denda reCOVID-19 rakatangira muWuhan kuChina pamwe nemamwe matambudziko ehutano epasi rose. Gwaro remutemo wechimbi-chimbi rakasainwa navaTrump rinopa zvikonzero zvekuti kukundikana kweWHO kukasika kutevedzera shanduko dzinodiwa nekukasika uye kusakwanisa kwayo kuratidza kuzvimirira kubva mukunyengedzwa kusina kukodzera nevezvematongerwo enyika vanove nhengo dzeWHO sezvikonzero zvakaita kuti vatore danho iri. VaTrump vakati pamusoro pezvo WHO inoramba ichida mari kubva kuAmerica zvisina tsarukano zvisingaenderane neinobviswa nedzimwe nyika. Vakati China iyo ine vanhu bhiriyoni nemamiriyoni mazana mana kana kuti 1.4 billion ine huwandu hunoita zvikamu mazana matatu kubva muzana zvehuwandu hwevanhu vemuAmerica, asi mari inobviswa nechina kuWHO iri pasi peinobviswa neAmerica nezvikamu zvinoda kusvika kumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Pasi pemutemo wechimbichimbi mutsva uyu, chipanga mazano kumutungamiri wenyika munyaya dzekugadzikana kwenyika chichapiwa basa rekugadzira hwaro muNational Security Council wakanangana nekuchengetedza utano hweveruzhinji uye kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvinokonzerwa nemichetura kana kuti biosecurity. VaTrump vakakurudzira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemukuru muboka rinoona nezvemashandisirwo emari reOffice of Management and Budget kuti vatore matanho akakodzera ekumisa kufambiswa kwedzimari dzehurumende yeAmerica, kutsigira kana kuwanisa zvikwanisiro kuWHO, kudzora nekuisa kune mamwe mapazi vashandi vari kuita mabasa pasi peWHO nekutora masangano emuAmerica nekunze kwenyika anotambirika nekushanda zviri pajekerere kuti aendese mberi mabasa akakodzera aimboitwa neWHO. VaTrump vakakurudzira mukuru muhofisi inoona nezvezvirwere kumuzinda weWhite House yeWhite House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy kuti aongorore nekudzora uye kutsiva nekukurumidza urongwa hwe-2024 US Global Health Security Strategy. Pamusoro pezvo, apo kubuda musangano iri kuri kuenderera mberi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika richamisa nhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cheWHO Pandemic Agreement uye kuwandudza mitemo yeInternational Health Regulations, uye matanho anotorwa kusimbisa chibvumirano chakadaro hazvizove nesimba rinosunga America. VaTrump vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kushanda kuumba mubatanidzwa mutsva hwenyika dzakazvipira kuchengetedza utano vachitsigira kuzvitonga nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Muchikamu chedu chemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anonzi Sun Free Vunganai, anozivikanwa nerima gitari rekuti Nice Boy, uyo anoimba musambo weAfrobeat. Nice Boy akaberekerwa kuZaka mudunhu reMasvingo, asi akazokurira zvake nekugara mumusha wachitungwiza. Muimbi anoti rwendo rwezvemagitare rwakazotanga mugore ra2019, asi ari kushingirira kunyanga hazvonzira yake iyi iine minzwa nemafeso. Ngatinzwire achitsanangura muhurukuro yataita naye.
Zvitara Nice Boy ari kuimba ndiro Nice Boy rekubarwa naro ndinobvi Sanfrivunganai inobva kumasvingo kuZaka kujerera.
Saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga rini?
Yezvi ndakatanga mugore ra2019 pandanga ndiri kugara kugweri. Ndopandakatangira music, ndakatanga naproducer Magiston Flex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhu chanda ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba, bati mukufamba mumachecho ndiraziseoanchinubi koya kuiri mukuimba music as well, so just zvakabva zvabuda zvakanaka zvichizoitika zvazvachaa.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi, vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe, imi zvakatambirwawo sei nemhuri yenyu?
Vaikoraga zvitambira zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire, because vanenge vasati vazonzwisa especially palevhel yekuti uri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa. Saka vamwe vanenge vachitongera kuti pedza nguva zvosi vachirombe, but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuisa into music, unobva wangoramba uchiisa tariro machiro uchingoti nerwere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva ndijana, but so far pane level chitasa level askani adi. Vanhu vandichitambire vakawanda saizvozvo zvekutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maradio ndechidezvo zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani, saka tarine tinayo zvakakora.
Mane Nziyongani, mukomana Nice Boy.
Sofa Nziyo dzandabudisa zvinosvika 34 ndichisanganisira maalbum nemasingle tracks.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastry vanga vagara varimo, ndakamboitawo kolabo mukana wekuwana Baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Toki Vai, ndobva ndaita namukoma Tigoin, ndobva ndaita naainzi mukoma Script Mula, ene kunze kwenyika ndakaita na Slyza ubo Wana. Na DJ Yaso South Africa ndakaita na Nixie example.
Vateereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi tina kuti nezuro chaiko takatobva tabudisa imwe song yedu yatakabudisa iripo payoutube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day, saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day yatirikubudisa musi wa10 February inoiyo Away.
Vandao kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +263 776 786 374, kana kutibata pama social media pages edu Nice Boy Ngoma Round, pane namba dzangu dzitoripo. Ezvoi mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Nice Boy Official. Zvinobatika zvakare.
Ndekapi kambo kamungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Zviroto.
Vatangirei tinzwe nzwisa.
Baba tarirai nguva wozviroto dzadzisainyave
irimo mpfungwa ndizvo zvikopfu handidzo pfungwa dzokupfunga rugare asi denga roti handiwo mwaga asi mangu mpfungwa wanonoka mwaga ziroto ziroto mariwe mariwe ziroto tarirai yave papa ziroto ziroto papa mariwe ziroto sawira mukomba uyo mwaka haukwanene ikokena chasvikandava ichingonzi shinga ini ndiri mujangwa mweya wangu hauna rugare papa tenzi ndanzwa nekurota rugare kuhope saka zvino ndiyo yava kunge chitamba.
Manzwa nzwisa yekambo kubva kumuimbi Sunfree Nice Boy Vunganai muhurukuro yataita naye ari parunare kuchitungwidza. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west mumisha yechasara nekapere vaendesa imwe kambani yezvizvarwa zviri kuchina inonzi Labenmon Investments kudarire pamusoro rehigh court mushure mekunge yatora minda yavo ichivaka fekitari inogadzira simende pasina kuvapa muripo sezviri mubumbiro remitemo. Vagari ava vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi yakambonetsanawo nevanhu kwamutoko. Kambani iyi inoti iri kuwanisa vanhu mabasa nekusimudzira nharaunda. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revagari ava vaKelvin Kabaya.
Vanga chichemo chavange nacho chinotambukira kuti vakuti minda yavo vakapegwa ikatorwa kwavari vasina compensation kana kuti vasina kupiwa offer relocation nekambani inonzi Labenmon Investments varida kuita setup inonzi cement manufacturing plant. vanhu vakazoziva mushama tenguva kuti kambani yapiwa inonzi Environmental Impact Assessment Certificate neEMA. So pacertificate iroro ine makondishoni akanga akaiswa. Ine kondishoni yanga yakaiswa ndeyekuti ivo velabin investment vange vachicompensata vagari vekuchasara kana kuti Kapere Village kumagunze vasati vatanga kushanda basa. Asi ivo vagara vakatitsanangurira vachipiwa vanombopera kupiwa compensation kana kupiwa offer yerelocation. Izvo zvinova zviri kuvatadzisa, zvakatovatadzisa kurima Chibage.
Muri kubatsira sei vagari?
Isusu Magweta takavabatsira nekuita appeal kuna Minister Environment in terms of Environmental Management Act tichikumbira kuti certificate rorikanzurwe. Taishandisa mutemo weEnvironmental Management Act tichitaura kuti certificate roro harina kuparaka issue yarichipiwa labemoni. EMA yakanga isina kuita imwe ongororo yakakosha inosanganisira maconsult nevagari vekuchasara nekwakapira. And then on top of that takanyora zvekare kuti EMA tichivatsanangura zvekare kuti labhimoni vakanga vasiri kucomply nemaconditions neERA certificate inosanganisira kupa vagari vechasara nekapire compensation uyezve nekusapoluta.
Iyo EMA iri kuti kudii?
EMA yakataura kuti vachainvestigate. Saka isi takamhanya kudare tichiti vambomiswa velabhimoni kuita mabasa angu achiita kusvikira EMA yapedzisa kuita investigations. Uyezve takaenda zvekare kudare tichikumbira dare kuti riite compel minista kuti vakwanise kunzwa appeal yachataita.
Ndianani varidzi vekambani?
Kunzwa kwatiri kuita nevagari veikoko vana maclients edu ndeyekuti vanomboita vachiona vanenge vekuchina.
Gweta vaKelvin Kabaya veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, makadiko paStudio 7 makadiko. Zvinondishungudza zvisingaiti ndichinzwa hangu panguva yamuno indavhiwa vanhu vakaita sevanenge vari vamiririri vezano PF vamunenge muchibvunza mubvunzo nevanozopindura zvamunenge muchibvunza vacho. I think you are taking the wrong people. Muri kutora vanhu vasivo nekubvunza chimiro chinenge chirinyika. Of course vanenge vachishandisa maqualifications avo ebasa, but zvavanozopindura zvinotoratidza futi kuti of course vanoziva chimiro chenhamo iri munyika, but they don't know deeply exactly mararamiro ari kuita vanhu, because zvavanozopindura hazvitomboenderani nezvatinai tichichema nazvo, especially pamune muchibvunza nyaya yekuwedzerwa kwemazuva apurezidendi vari kutonga vavezano PF ava kuti, because chinhu chikuru chinofanira kutaurwa paipai ndechekuti nyaya yekubirwa kunoitwa election isaita sekunge yakangotodisolva ikatopera zvina basa.
PaStudio 7, PaStudio 7 makasi paremesi. Tinodada nemi, tinofara nemi chaiko. Munotipa utap-tap hwemanzwi nemashoko. Ndodongo yambirwa varumava veSanupiyu. Leadership iripo iyi, leadership iripo iyi haisina kana direction. Direction hapachina baba. Varumava aka vatogadzirira kutiza mukati menyika vazhinji vacho. Vatadza. Ende musafunga kuti havasi kuti vatadza. Vatadza.
Studio 7 makadii makadii, ndibaba chinokurai baba wewanhu. Ini ndoda kungobvunza kuti ZANU-PF kana ichitaura kuti vakomana vezanu vese vari kutaura vanenge vachifungwa slogan imwe chete yekuti nyika yese iri kuti baba dzokai, baba tungamirai, baba itai, nyika yacho iri kuda munangagwe. Ndiri kuchazva kuti inyika ipi iri kuda munangagwe yacho, ende vanhu vacho vamuri kutaura kuti nyika yose vapi? Makambofamba here kumaprovhinsi yese murodhi muchibvunza vanhu muchizova kuti vanhu vanoti kudii? Kwai muchitaura nelaini muchifurira nezvomunye pamuzanu-PF? Nyika ipi imi makomana kutaura ichokwadi kamuchitaura pamhepo imimi kana kutaura nyika imimi? Nyika ipi? Vanhu havasa vakasodhamba ZANU-PF kudhara, ende vanhu havadi ZANU-PF kudhara. Moti vanhu vashomashoma vakamamune mawirana navo vashoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Musakanganawo chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya dzezveupfumi apo zvitoro zvikuru zviri kuva. kurwara. Anokuoneka ndini jonga kandemiri ndokusema nantunga milinkomo.